Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle mthwakazo muhle, muri eZimbabwe, njalo ngamtshela emtshongwa chelo chebe chidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome Zimbabwe muhle to Studio 7's very own youth program, the target's tackling anything and everything youth related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe Muslim, Tarazo Musle. Ndinom Gamchan Chonga Chelucheve Chidiki, Ustelo Dik, the connection Lilami Mike Hove. Namchanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So Namchanje Ustelo, Tarazo Musle, Zimbabwe Musle, Nasum Chonga, Kurukura Nyaya, Yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents, the latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombe. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work and up until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombe.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Parliamentary Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... We have withdrawn ourselves from 0800 hours, 16th of September 2019, as medical practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombe was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombe, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs five tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect, you know, that our workers stick to the fact that they are in an essential service. You know, as an essential service, you cannot just wake up and disappear, you know, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not, risk patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbei before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbei joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are TWO's president, Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian, Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me, "The government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbei from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbei is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there is an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens." He also says, "In our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbei was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association." Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And, of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Moshe? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live at Thingweni, live on air, ubuze ungene nawe kuhlelo, +12026192077. Numbers recorded, +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency, 4930. Uyeze pa 15460 kilohertz per short wave. Tiripos rekare pa dandem tanda po pa internet on www.voashana.com. Sikona njalo ku www.voazimbabwe.com. Njalo ku www.voandevela.com. Si Muriye Zimbabwe. For everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our three Facebook pages, those being VOA Shana, VOA Studio 7, and of course VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela lingakhohlwi phela mthwakazi omuhle Zimbabwe muhle Muriye Zimbabwe kushiya chirongwa uyezve kuisa ma love nema like pachirongwa kuitira kuti tione kuti aiwa nemiwo muripo pachirongwa makatirira chirongwa The Connection muineni Mike Hove. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke3. At Big Mike 3 is the username per Twitter, uyezwe per Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mshina ukurukura neni. Ngalifisu kukosa lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram. But you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripa napa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So ninga koshu pela. Ugu share uhlelo. Ugu zesibugele uhlelo lolu. Mabuneng there too. Once again, Zimbabwe Mushle. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program. The targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctors' protest.
There was a leader, no Peter, no way, at the end of Kubasa.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Yazibonela nje zulukandaba mthwakazi omuhle muri eZimbabwe muri kuzibonerawo abodokotela bayakhonona bathi ngeke siye emsebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low. But hayi, asikwanisi lokuphila njengabodokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathukutambira hansi. Aiwa, I see imali shoma. But as you saw, Zimbabwe, that was Dr. Tapiwa Mungofa. He's one of the doctors about a high pansi ngenge siyo sebenza. Isa chuskuno shanda until one, u doctor wabo, u president wabo, is returned in a safe and sound condition. Njalo, babona ngani, ukayatekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to u Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emtshirongwa.
Makadini tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadi henyu mngongo.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imi sema doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti ma start agents vanova iyo vari kususpectwa kuti ndo vakatorava mugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr. Magombei nesangano remachiremba iro ratinozoti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika otadza kuzikanwa kuti aenda kupi zvinhu zvinoshoresa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose
asi hurumende ndabva kuverenga statement yamboburitsawo naminister of foreign affairs vasb moyo hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika this is not the work of government hadzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo a high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei maziva
isusu hatinei nekuti i-first force i-second force kana kuti i-third force ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizens ese ari muZimbabwe it is the duty of the state kuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana kana munhu achinge ashayikwa achinge atorwa ne-third force second force kana whatever number yemaforce yavanoda kupa hurumende inofanira kuakaunda zvati munhu aripi so zvinhu zvavagara vari kutaura tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shomashoma yapfuura chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei nekuti airi third force for example number yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 august pakaitwa mademonstrations muHarare dai kuri kunzi i-third force government yakatadza nei kuinvestigeta manumbers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama handifunge kuti zvone kune third force yavanotaura iyi kana chiexista vachinge vachitadza kudhila ne-third force vari ivo government then they should resign
aiwa batai parunhare vanyama ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa right zuluka ndapa mutsvakazo muhle lo ngudr Fortune Nyamande uya asho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe someone needs to be arrested uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr. Magombei kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni sending same sentiments of threatening them so uthi nxa uhulumende if he's serious kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu but let's head over to my second guest umnumzana uThafazwa Mgwadi he's a Zanu PF youth member laye uzabe phasi udaba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei vamugwadi ndinomugamuchirai muchirongwa
nezvo ndinokutambirai chimborosvawo nevakateerera
vamugwadi nyaya iri mumugango mainzwa pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana-siyana over the past year since January 50 plus that have been abducted vanhu vari kuchema-chema vachiti now that this keeps happening hurumende keeps saying kuti there's a third force why is it that there's been no arrest imi sevechidiki muri kuzvionawo sei
ya chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed you know according to the processes and procedures that are you know that are necessary it's regrettable it's quite very unfortunate but tatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong however for people to start pointing fingers when faced with those circumstances kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika vanhu vatotanga kutoti hurumende kana kuti musangano wezanu p f kana kuti you know maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata what we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those circumstances what are the kind of measures that we should take what are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those instances. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, munotanga kuziva nezvemabductions akaita seaya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yeZimbabwe akaita seaya. Hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazive vanosanganisira mapurisa vatiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika. Unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai. Zvinhu izvozvo zvakashata. Chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangaraika kumapurisa, ngatimangaraika kumaauthorities. Tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanha akakodzera. Tichinge taisa nyaya dziri kwavari kwete kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa. I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo, racist hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large. Hauzozivi kuti nyaya dzacho ndedze chokwadi here kana kuti masaramus. Tina nyaya for example yakaita semusikana anoita hake zvamafundis kana kuti you call them skits anonzi gonyeti. Ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinoraka zvimbabwe tichitoona kuti hapana kuronge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvakakomborwa zvakaitika. Kutarisa musikana uya anonzi gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwakasangana nawo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa suweji sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachotoona
masangano akazvimirira ega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama. So when there is so much drama around those issues, it is then very much difficult for the state, for authorities, even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases. But when they happen, we will be comfortable to have investigations take place so that they are, those matters are finalized and they are concluded.
Mm-hmm. The guy who batted from Roma, I'm going to tell you that's what I'm telling you, and then I'll come back to you. I have a couple of questions to head in your direction on this. Right, Zulukanda Liamuso, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, owebandla elibusayo, ibandla elizana PF. We are sure to hi. Njenge lizwe, kuqakathekile ngempela ukuthi abantu, whenever a case like this happens, kumele sibambane, sibone ukuthi how do we fix such an issue. Uthi lokho kwenziwayo ngabantu ukuthi you're running to ama newspaper and so forth, uyotshela abantu ukuthi hi, bangishayile, hi, I've been abducted, hi, no. Kuthiwa kumele sidinge indlela yokuyilungisa. So that we ensure which the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshele umbono wenu ngodabulo khona ekodwini nxa lifisa ukungena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni, caller mthereri mapinda mchirongwa ngibani okhona ecingweni ari pari nari ndiyani?
Hello.
Yes papa, unjani?
Ngiyaphila.
Mbano
kuti ukhuluma ngeshona.
Aiwa, no problem Mkoma, chirongwa ndechenyu ari pari nhare ndiani?
Ndi Mkoma Heri.
Eh, Mkoma Heri mapinda muchirongwa, nyaya iri mugango mainzwa ndese.
Ya, nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya ndoda kunyanya taura netika ine vanhu kunyanya vanosapota ZANU-PF. Vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious kune vakawanda vakaiziva, handingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni. Vaiti kana mukavabata pachirungwa ipapa pastudio season muchivabvunza nyaya dziri obvious vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro. Ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndova kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi fair pakadai inodzvanyirira. But pavaitaura vakamiririra musangano wezanu-PF vaizviramba kuti hakuna zvakadaro. Zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa udzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa, and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa Mukoma. Iko zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti National Highway for example Masvingo Road yaane mapotori yekuti you have to stop then you decide kuti rozvinga potori ndichienda kuright here kana kuti kuleft. You don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe ma experiences anoitwa achionekwa ne public like now ndiamboni the former president, but the expenditure actually like kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running of the people, then you tell people with the Ugango Tower, actually, the Tokusura, who then you did what you wind up expending, Ukudarika, you are a mass big Kerema only wrong. Dara Yaruan was the Sicilian boy, you are glad after you would do the Delta Line access, you couldn't have a hundred of them at a shrine. Kati ngawa kufidozi jenara upipo.
Ayu wa chakunza iso wakana kama mkoma yeri chino tenda shukona ne upinda mchirongwa nesu.
Kati ngu tenda jenisho.
Moods ok next week. So zulu gandaba lo muheri umlalili wetu ukala ava upinda mchirongwa wakanyatu tsa nangura. Uti ibandla elibusayo ibandla elezanu PF kutwa hai abantu ababa segelayo. Those that support ibandla elibusayo ibandla elezanu PF. Uta they have a habit of denying the obvious when things happen. Upinde watintu taba olwe freedom of speech. What hai? Yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asibone nukutu abantu watini makasinetu wa matatu. Gu VOA ndemele gulo Clemens Mzola tube uti linjani hove. Oh hove. Unjani putike tube. Ngu hove. H-O-V-E. Haing pili lewe unjani. Na uprincess wulse ntini uti msagazi linjani. Haing apila princess wen unjani. Utandi mzulu uti Mr. Mgwadi you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kumnumzana uThafazo Mgwadi. Let me go back to Dr. Fortune Nyamande. Doc, muchiripo parinare. Dr. Nyamande. Dr. Nyamande.
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuti, when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And, of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying, awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Yeah, ndinotenda nemuvhunzo wenyu regai ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwira nangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumuvhunzo wenyu, vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya, and I think they are in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hasati zamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyira kwaaita hatina kumbonzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazivi kuti ndanani vatinofungidzira kuti maagents estate. Saka machiremba akawanda vari kutya and vaakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana. Vaakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa navamugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti mapari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example, pakaabductwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media. Uyezve kuti hanzi pane vamwana vakambo abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chichaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage. Isemazera andiita sachiremba munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage. There's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So my abductions are zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisa one day nechigunwe kana kuwandukana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state aine zviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muZimbabwe. Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine ma CIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu munguva dikidikanoswera abatwa. Zvekuti kune threat forces zvinoitika muma failed states, kuna Somalia, nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa kuZimba vachiabductwa.
Tiwayeni mokazvo ndinokana makufonera kuti tingoita basa rekubata runhare tichiteerera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvinei zvichashanda here?
Aiwa pindurai vamugwadi takukupai mukana.
Orit, chekutanga ndoda kupindura baba ava vanga vachitaura zvema nzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani, asi kana tozoda kuzviita tinongovatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vangatiza ZANUPF kana emapotholes nekuresheka kwaita mugwagwa emuHarare. Hatisi izvo zvega chete ndaikafunga kuti kana vari mugaro wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kamwe chete pavhiki, asi ndova vane kanzuru MDC yavanotaura kuti part of excellence inorapa councils munomu, asi iri kurana makanzuro api vanhu vachibhadhara marets, asi mabhina achakurwi, mapotoo haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusi wechimomo, nebato iroro rinorana makanzuro asi havadi kuzvitaura zvavozvizivaya kuZANUPF. Muna kanzira weZANUPF here munomuHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama rokukanzuro kana kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary tax kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidish out settlement vachipanana ikoko, asi vagari vomuHarare vacho vasina chavari kuwana vapedze zvoti iZANUPF zvina maturo izvozvo. Then chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichokwanisa pamwe ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba, asi hazvirayani kuti ame novice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things inini kana kuitaura kuti munhu amwiswa poison aaone kumaphysical injuries very correct. Gonyata akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva pakatorwa mbakadi, asi haana kana any sworn part of their body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvochiwa mwana wayo akarohwa akakuvara pakati. Tadzokazvipa kumwa poizini vari kutaura kana fesiwechi zvavataura kuti hapana maphysical injuries wongusi ari mukati acharinde nawo akanozotadza kuti kuda kumwana wayo akasangana netaifoka ndokazorwara zvakati zvokati akaonekwa ndehapi hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema, asi panyaya yadokta Magonda iyi kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatitai mukana kumaauthorities particularly the state to bring finality on these issues rather than trying to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe has a family. If he was married or even if he wasn't, his wife needs answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state, which is the guarantor of the security of its citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expediencies out of a tragic situation like that. Secondly, Magutara now have Dr. Magombe who got disappeared. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this. But what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can say the state disappeared him? Mavasha does not disappear so long, Maso Tisha disappears so long. There's a lot that happens. Because all those things happen. So that's what I'm saying. Let's not rule out certain circumstances. But I'm not talking about one Maso because I'm not a witness to that. And I'm not talking about one because I'm not a witness to that. So that's why I do what you have to get. We don't need to politicize them. Ngatitorei matanhu anodiwa kutorwa ipapo. Pavari kutaura kuti information inoswera yaenda kuamerica inenge ichitsvaka iko nyangwe ikaenda kuamerica kune mapurisa asingazivi, saka mapurisa angashandi neinformation yaenda kuamerica isiri pamapolice station. or an authority. Chakachiro chakangwa masaiza. Uya zvipata vambotaura kuti vane zvano vanodefenda kana kuti hapana chandiri kudefenda kana mukazviona semutauro wachiri kuita. Zvakapinda for the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. Vanhu vanoya nemekanisi yekuataka ndovanofunga kuti tinenge tichidefend. Asi netichitaura zvinhu sezva zviri kuti no, ngatipai mukana zvinhu zviitiwe kana zvakachena toona kuti zvinhu zvafamba zvakadai. What about if we just be sure kuti tomorrow tazonzwa kuti zvinhu zvakafamba nouto wakasiyana? Are we going to apologize to the state? Vanoda apologize here, vana Dr. Nyamani. Vanoda apologize kwa masangano akazvimirira akataura zvinhu zvakafamba zvakadai. Saka ndiri kuti kana tasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo, some citizens, we can't then deliver the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our, you know, print media. That is an agenda on the government. To bring answers to where they are needed, rather than to grant or try to seek political relevance out of a tragic issue like that. It happened up and you don't go pokana now, chat.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamugwadi batai parinhare ndirikunzwa kuti nemuteereri rekanditore muteereri ndendodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti nginomlalele connecting kweni kola muteereri ongenayo kuhlelo ngibani kola mlaleli. Hello. Yes, Papa Unjani.
Fine, and you?
I'm good, Chief. Ari parinhare ndiani?
Thank you, Shepherd.
Shepherd Unjani puni.
Hello?
Yes, Shepherd. Zuru famba.
Mushe, zirise.
Mushe, kandimba pinda kamchirongwa baba.
Ya, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadoctor.
Tudzei wamaonerei.
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yema challenges ari kuitika vachida kuti va empower opposition part of the MTC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvangoitika vanenge because of ZANU-PF. Vakaita it's because of ZANU-PF. Zvokuti vapata kana vakambotsvakisisa zvakanaka kana kuti tione kuti right chii chakaitika akaendepi munhu uyu kokanaka kuri kumwe kumwe kwaanoita like mamunhanga ari kuvanga achitaura kuti mbavha dzinotora vanhu matoti chaivo chaivo anotora munhu right zvose zvinenge zvingozi ndezve chi zvaenda kustate umwe aenda kudi atorwa negovernment atorwa neZANU-PF. Who knows that evidence iri pati ndiana nayo kana unoyonoziva kakuti akatorwa negovernment ngaaende ka anotaura zvizvo kugovernment because after all panoti papera madays munhu wowanikwa ainge ari kwaange ari munhu iyeye like anozozvi anoapologia sezvanga achingotaura anogona here kuinda unodi kana kuti tive nechidzidzo kuti right takanyeberawo government. Government haina kuti haina kunge yakazviita izvo. Saka zviripo hatisi kuti government is right, no, but ziri kuti chi ngazvitsvagwe zvinhu zvinopiwa time yekutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika. Kana maona munangagwa ari wrong netim yake then moti right ndiwo pane nyaya. Asi kana mukaona asiri wrong then munhu kana tichiti tine fight kamhosva masuspect atingangoti masuspect ese aripo totogatananga munhu wani sokuti tinoziva achizviita. Tikanga takarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha, kune government agency, kune matsotsi, kuna iyewo gaanogona kuenda unosungirira ari ega kana kuti oenda unogara kumwe kana kulike zvangasitaura umwe kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake onotsanya ari kokuita 40 days rekutaura kuna kuchingoita vamwe right iye ega anogona kuzviindisira mbavha dzinogona kuita matsotsi anogona kuzviita kana saka then state inogona sekuzviita. Saka toda kuti tinyatso kuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvibisa opponent yayo.
Haiwa takunzwai mukoma Shepherd, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
Basi zuluka ndaba leyamuzwa umnumzana uShepherd ukanya yani uyavumelana ngamazwi ngamnumzana uTafadzwa Mgwadi esithi anyone could be responsible for this. Upinde waphatha udaba echasisa umbono kaMgwadi esithi even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina lithini ngodaba lokho nekotwini? +12026192077. Ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle, ngenani kuhlelo abafisa ukungixhuma kuWhatsApp ngikhona njalo +12024650318. Right, let me go back to Mnumzana Uta, Fazwa Mugwadi. Mugwadi, mchiripo paru narandesi. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. Tichitari Sanyaya, Yava Itai Zamana. The U.S. Embassy also issued a tweet early this week where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yava Zamana, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country. I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students.
Mm-hmm.
I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges,
mm-hmm.
there was I will expose this out.
Mm-hmm.
There was a situation that arose in Dijibakuloro Nivangwang, Evoglenura Piku, Maneru, Kumakov Zelfik. No, but I think I'm sure Papa Nesbagi. I had the three of my national executive members. No, but I attack my Papa Nematsozi. We tried to fight the Vengus Kandas of Kuaramso. And you know what people attempted to do? People attempted them to do, no, we can make money out of this issue. So go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid. This is about my health. And I know when they attack us, because I have noticed one of them, they are not political activists. And this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okasangana and anybody else? So I met those guys, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was, and we had to do an out-of-court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, who reported Wakanaka, so that the state here to this is how it was report. We had people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you, if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying Dr. Mbe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, who have seen the same stream by you, Zitia, Chitazaita, and Chitazaita, although those are the district chamber. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has factional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Yamande himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, mate. That is right. To belong to his own more band or, you know, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already allocated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, the last caller said, that's a manyai I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANPF. Will that save anything? It doesn't save anything. That is why we are saying
People must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over. Let the state play its role. Let pressure the state to play its role to provide those answers using its system, rather than to say it is the state itself. What? Imagine if the state was a human being like yourself. Already you are being asked for answers, but people have already accused you of being the player and the culprit. Would you pursue the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And I think that is not enough. One American ambassador, one American campaign, Kananyango and American studies, those countries are hostile. The European Union ambassador, those countries are hostile. She was also talking about there are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us, those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to spread out problems and politicize issues. In a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve with the Magombe family, provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown. And that location must be known, but the state must play its role. That's why I'm saying that's the politicized is. Let's deal with the issue as it is.
I worry, guys, but I'm Romo Tipe, Nyamande Mkano Kupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Right, man. Zomazi, Abam Kwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, I was in Pandagandabu Hospital and no one attended to me, some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, no, not enough. Ndoda ku tangana pindura ma questions enyari tu amavunza. Kuti vana chiremba vadzokere kubasa. I think we need to solve the underlying issues. I think you are munowirana neni kuti vana chiremba vasi kubasa nenyaya yekuti vamagombe vasaikwa chete. Vana chiremba vangatogara vari kuratidzira before adduction ya vamagombe. Sei vana chiremba vari kuratidzira. Ndinotenda vamugwadi vaacknowledge kuti inini ndiri former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubva muna 2014 kusvika muna 2016 ndakatungamira sangano irori ranga riri kutungamirwa navamagombe. Nyaya dzataitaura muna 2014, magrievances dzatanga tinawo muna 2014 dziwo asingori the same grievances ari kungorirwa nachiremba year in, year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example kuti izvozvi chiremba ari kutambira net income I think 1,400 RTGS. Mukaiconverta nema parallel market rates, this is about $80 or $70. Hakuna anywhere in the world kwekuti chiremba anorarama nemari shoma yakadaro. Chiremba haasi kukwanisa kuisa fuel, just a full tank. Salary ya chiremba ye 1 month is a full tank yekudira mota kuti aende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep my perennial strikes aramba agara rungoitika ku health sector. Hazvitifadzi kuti gore negore vana chiremba vanoratidzira. Ngatipei political commitment. Kana zvichinge zvanetsa, let's come up with a sustainable solution. Kuti zoni, how do we solve nyaya yemachiremba? Do we introduce my health levies? Enes kune mobile levy inotorwa for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries ana chiremba so that we don't put a strain on the fiscal? So what it means is the stakeholders, they need to sit down, vogara pasi, vogadzira a sustainable solution. You know, gadzirisa ma strikes are kuitika ku health sector. Chechipiri, the second grievance iri kuitwa kuti vanachiremba vasaende kubasa inyaya yeabduction yavamagombe. Mazwira andinoita, and with all the confidence yandinayo munyaya iyi, vanachiremba havadzokere kubasa until nyaya yavamagombe yainvestigetwa, yabudiswa pachena kuti varipi, vadzoswa vari vapenyu, so that is totally accounted for. Vamagombei vanga vari kurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So kana muchinge marowa nhumwe
zvatofanira kuti maro akamuna havatumi. So andiona ana chiremba kuti kwanisa kugadza. Vali so far the response yataona explanation ye 34 zviri kutaurwa iyi. Haisi kugutsa vana chiremba vakawanda. Haisi kugutsa maZimbabweans akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvinhu zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusa hatisi kuti vamagumbe vakatorwa nehurumende. I think kana iro impression yavaona maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundizwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vandaabdadza vakati vakati. Message iripo pasocial media is there for the world to see. And it's not in a dispute kuti vamagombei
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
It's not in dispute kuti vamagombei vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano remachiremba. Saka kana pachinge paitika chitsiko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndiyo yakatorwa magombei, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya itaidzamara. Itaidzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa. Pamwe anga akadhakwa, pamwe anga ari kubhawa.
Doctor,
vamugwadi dzakangoisirwa pana dzamara. Ava makodi mangani dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force, whatever force yavanotaura. Isusu tinoziva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Kama
zviitika kuti week in week out sondo nesondo vanhu vanotorwa mudzimba vanhu Let's have an open mind. Even the Minister of State Security Rataura one in us. Kuti ngatipe an open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti it's third force. It's the herald. It's the state. Ndo yapa kuti iri kunyanya kumuvha the narrative yekuti it's a third force. Let's have an open mind. Maybe vakatorwa ne state. Oh, let's investigate kuti chii chakaitika kwavari. But zvatiri kuda isu semacitizens semachiremba muZimbabwe. Tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu. Adzokera anoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kumadoctors kunetsana kwavari kuita. I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombe vari kudiscribewa sa acting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
substance. Dr. Nyamani.
Munoziva inini vamugwadi.
Dr. Nyamani.
Akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vanga variko vanga vari kunzi ndo vari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamani.
Vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano.
All right. I agree, Shisa. Pachiroma Zhurugu Faya. No, Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I'm going to have to put you on addition with the Ngtato Munyu guest. Pangosara 7 minutes to Sagamongo Ndrege Rao. Let me go to Umnumzana. Charles Nyoni, yena olwela ilungilo lolundu wano rurako 001 Munyika. He was a good friend of the Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni, nga wamgela kushelo putu nyati.
Ngiyaphila
so kusele 7 minutes lapha kuhlelo khanye ngani kuyachisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulo mnumzana uthafazwa mgwali ehlelweni, yena uthi hayi abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Sibili engatshona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba elokuthi ayenze ama-investigations. But into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lo mama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana eyindoda komunye naye umfazi le abakhala kathi sibedidizela ukuthi ukuphi ungathi bengakwazi ukuthi ingathi. So singaba lo mcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala hayi lo kuleyo izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungathi, asingeke sajustify lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama 34 seasons 50 seasons 60 seasons. Lokho yikuhlanya sibili, ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi, kwaqalisa ukwenzakala kudala. Awo ithegamara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala uhulumende katshongo lutho, njalo akula investigation kumbe dokethi elavulwayo kumbe umuntu wabotshwayo, kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate, but lokhu batshengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi. So kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kumaplatform anje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu, thina sivele nje sithukuthele nje silonaka silobhova olokuthi kathesi imuli ka-Itaiza mara abuyingane zakhe kazikwazi ukuthi ubababo ungaphi, uzabuya kumbe vele kakusabuyi muntu, ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini kumele alindile, akulanto eyaziwayo. So kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshela ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wathathwa wathunjwa waze wacina wabuya kathesi. Siyakwazi ukuthi vele yini indlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeye sebefuna ukulindezela uZulu. So asitheni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama 34 seasons, uPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele, batshane lokufuna ukuthi yeyi ama-Americans yeyi MDC ye wathinthini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozane uPeter. Kufa umntakaZulu, kufa umZimbabweni, kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication. Isikhalazo sabodokotela lesi silegit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewekhakazelile, bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo. So uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion lezisebenzi zakhe. Amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike, uhulumende wabaxotsha umsebenzi. Kathesi odokotela kabamaxotshe phela, futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule kumbe umuntu engafuna ukuphikisana nabo basithumbe. Kathesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini, laba amatitsha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la, betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebesebetshelti ngama-34 ama-34 wokuthi ukuhlanya sibili lokho asijwayele abantu labo.
Ngiyakuzwa Charles, ngothi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule. Vamgwadi, your last sentiments nokutangosala 3 minutes pachirongo saka ndongokupai a minute and a half. Muri kunzwa vanyoni vanorora kodzero dzevanhu vabopinawo muchirongo vakati inyaya yema-34 seasons they're not buying it. Anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika. Pindurai tinzwe, your last sentiments. Vamgwadi,
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself.
Mm-hmm.
The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvakisana mari kumadhona kana kunotsvaka mari kunze kwenyika mune kutsvaka mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is rushed to ZPP Zimbabwe Peace Project or is rushed to the American Embassy for assistance, one of the state that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei mufungwa wainawo nokurwadziwa kwavainawo neniwo ndinotori nawo nakuwo, hazvinaine kuti ZANU-PF kana MDC kana nekuti hatisi kuziva chakaona chiremba. Chiremba anonetsa kutena and tinodawo kuti chiremba anga aripo, asi ngazviitwe nemugwara chekuti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai pakadai, kwate zvokuti vateedzere vasanga kakazvimirira wonga kana kuvaroaka mbiri vedambudziko rasangana nadhokta votati ndizvozvo. Aiwa, ngavateerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete inokwanisa kubatsirana navo.
Aiwa, vamgwadi, I was talking to Ivan Kwadingu and Diajana. Thank you so much. I would like to take this opportunity to give you a welcome to the welcome to that. With their comments, I say Abonga Kulu. I'd like to thank a special shout out to my three guests that joined me tonight and, of course, the callers that made it. Zimbabwe Muhle, Tashkokma Kumwe Chirongwa. Same time next week. Let's meet here. Bye bye.